kuti isuramu hatisi kunyanyoshandisika hedu nekuda kwekuti chamupupuri chiri kuitika checovid ichi hachisi kuitika muno muZimbabwe chete. Tikada kutarisa nyika dzese dzakatitenderedza vanongori nedambudziko rehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19. Tichionawo zvekare kuti mudunhu redu rekuno kuAfrica nyika zhinji dzapindawo zvekare munguva yechando yewinta iya. Toyawo zvekare tiri kusangana nedambudziko rekushomekwa kwenhomba yecovid-19 inobatsirawo zvekare kuderedza dambudziko rehuwandu hwevanhu varikuramba vachibatwa.
Chii chikuru chingadai chiri kukonzeresa kukwira kwehuwandu hwamuri kutaura ihwohwo?
Chinhu chikuru chatiri kuona ndechekuti veruzhinji mudunhu redu iroriri vanga vave nekuvarayirwa kwakanyanyisa kubva zvatanga urongwa hwekubayiwa vanhu nhomba. Mukuvarayirwa ikoko veruzhinji vanga vasisatombotevedzeri maguidelines aya anenge achitarirwa neWHO, kungave kuri kupfekwa kwemamaski, magungano, kugezwa kwemaoko nezvimwe zvakadaro. Saka isu hatisi kunyanyoshamisika, dunhu redu ratopindana neyatinoti third wave. Asi third wave iyi iri kuya ine ukasha nekuda kwekuti iri kuya ine mavarienti. Varienti rekuIndia rinotapurirana zviri nyore, nevarienti rekuSouth Africa rine ukashawo zvakare. Saka ndo dambudziko ratasangana naro.
Ringagadziriswa sei dambudziko iri, Varusike?
Rinotoda chenjedzo yakanyanyisa kune mumwe nemumwe nekuda kwekuti iye zvinezvi tototi nyika yose yava hotspots. Hakusisina zvekutarisa kuti vekukwekwe kana kuti vekukariba, nyika yose yakutoda kuti mumwe nemumwe anga achita chenjedzo iri pamusorosoro. Toona kuti tobatsirana sei kudzivirira dambudziko ratasangana naro pari zvinezvi.
Dzidziso iri kupiwa Varusike idzidziso yakadii yamunotarisira kuti inge ine udzamu hwekuti vanhu vainzwisise?
Dzidziso inenge ine udzamu idzidziso inenge ichibva kuvashandi vezveutano. Ndo yavanoti dzidziso inenge iri credible, dzidziso inenge ine chokwadi chakanyanya. Tenge tingatarisire kuti veruzhinji vawane dzidziso yavo kubva kumashamwari avo, sezvo pane njodzi yekuti vamwe vanokupedzisira vakuwedzera sauti netumwewo tumwe kuti munguva chokwadi chaicho chinopedzisira chaakurasika.